pari zvino tanyoresa vanhu vanokwana 25,000 ndo mafigures anenge takawana kudoka kwezuva ranezuro 25,600 people.
Pane imwe nyaya yamakambotaura iya yekuti pane imwe mishina iya yemafingerprints iri kuda kuti inge ichitengwa kana kuitwa tenda, zvasvika papi?
Zviri kufamba, tinotarisira kunge tiine mishina iyoyo mumwedzi unotevera.
Pane tenda here yemacentral server yacho?
Server yedu yatiinayo iri kuupgradewa. Izvi zviri kuitwa neUNDP. UNDP yativimbisa kuti yakatopedza zvinhanho zvese zvainofanirwa kunge ichitora kuti ititengere mushina iwoyo. Mushina iwoyo unofanirwa kunge uchisvika muno munyika mavhiki maviri anoteera.
Saka muri kutsvaga mutsva here apa kana kuti kuupgrade? Vari kutenga munyowani here kana kuti zviri kufamba sei?
Vari kuti upgrade here, asi kana vachiita upgrade here pane zvimwe zvitsva zvinouya zvanga zvisipo.
Saka mune chivimbo
cheku asi vari kuupgrade.
Taura henyu.
Vari kuupgrade server yatanga yatagara tiinayo, iyo yavakati tengera makore atingi anokwana I think 5 kana 6 years back. Ndo yavari kuti capacity yacho ni ikwire. Saka pako upgrade ipopo pane zvimwe zvitsva zvavanotenga zvinouya zvichipamidzirwa pane zvatiinazvo nechekare.
Saka hapana tenda iri kuitwa UNDP ndo iri kungoita basa here?
UNDP inotenga matengera avanoita iwo, avakatudza kuti ndo matengera avanoita. Avakambotenga nawo server yakashandiswa panguva dzecopac.